such Garoya Women's Forum Modern Remedlands, Mumusananoe Women's Coalition of Zimbabwe, Musare Lorenz Nyemba, Vanoti Gwera 2018 Rangera Kaomera Wanukazi Kunyanya, Kusanganzi Raveshi Piki, Nekuda Kukusagazikana Kwezo Upumi, Musare Zinyemba Vanoti, Vano Shishikana Oninye Kurae Wakuramu Wanukazi Raveshi Piki, Mumirujuangaya Nuzimba, Wachito Wanutarifura Kutu, Nende Chashanda Zoka Simba, Nemasa Nanokazi Mira Ega, Mukugadzirisanya Iyi.
Sevano kandireti diki rangarakati umera chanyo. Nekuti takaona zvinhu zvichikwira. Mayangu imene angari macross border makafira mumaroads. Asi also chakatibata isusu sewikos kufirwa nevanhu kandzi nenyaya dzegender based violence. Tikangoti tichitanga ma 15 days of activism against gender based violence. Takawana musikana lawyer wemunongera anonzi Lucy Dure akaurayiwa neboyfriend yake. Izvi zvakatishungurudza sevanhukadzi vechidiki. Tinowana vanhu vanoti vamutemo varivo maperpetrators anokanganisa anorova vanhukadzi. Ivo vari vanhu vanofanirwa kunge vachiti protect.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano reHands of Hope, Muzvare Tinai Nhutsve, vanotsinirawo kuti gore rapfuura range rakaomera vechidiki uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi vechikadzi vanotambura kuti vakwanise kuenderera mberi nechikoro, vachiti izvi zvinobatsira kuti kuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuvepo.
Kuenzana kwemikana kana kuti gender equality kuchiri kure munyika yedu zvekuti. Ende ndikuona kuti kuri kunyanyisa kuvhiringidzwa nenyaya yemamiriro akaita ikonomi yedu. Tirikuona kuti vanhukadzi ndovari kunyanyisa kuomeserwa kunyanya vanasikana. Ndipo patiri kuona vachipedzisira vakupinda kunyaya idzodzi dzesex workers, nyaya dzatinoti dzechild prostitution, dziri kuramba dzichikwira kumanharaunda akasiyana siyana, even kunyanya mamining towns. Vanenge vachiona kuti kutotengesa miri yavo ndokuti vagone kuwana raramo. Pane nyayawo yekuti vanasikana vari kutadza kuendera mberi nedzidzo dzavo. Kunyangwe vari kuprimary, kunyangwe even vesekondari chaivo, kana vari kumayunivhesiti hatitotauri. Izvo zviri kukonzerwa kuti zvine kuoma kwaita zvinhu. Dei hurumende yedu yagona kuongorora nyaya iyi yabetsera zvikuru sei kuti tigone kuachivha. Izvo even nyaya dzatotaudzitwa nzeye 50-50 ziya.
Muzvare Natasha Karimakwenda, musikana wechidiki akakwikwidza akazvimirira achida kuvekanzura muguta reUlawayo asi akakundikana pasarudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru. Muzvare Karimakwenda vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vehurumende kusanganisira makurukota vanzwe pfungwa dzevechidiki pane zvinhu zvakasiyana siyana sezvo vechidiki variwo vakawanda munyika.
Isusu mayusi hatisi kuinvolvwa mumapolicy making endeavors. Kana mutungi nguve anoita 2% tax policy yake, you will find that iye haana kutanga nesu mayusi because at the end of the day tisu workforce, tisu vanhu vachaita production, tisu vanhu vachaita trade, but haana kutanga nesu. Healthy currency wangu aripa social media and we acknowledge that. But the point number one between government and my youth, I'm not going to create my dialogue, especially in this group.
Mutauriri wevechidiki muMDC unotungamirwa naNelson Chamisa vaBrian Dure vanoti gore ra2018 ranga rakaomera vechidiki kunyanya nekuda kwekusavepo kweshanduko yainge ichitarisirwa nevakawanda mushure mesarudzo. Vanoti havaone zvinhu zvichichinja mugore ra2019.
Vechidiki vanga vatarisira shanduko mugore rino, ndosaka vakarejesta kuvhota pavakaenda vakanovhota vari muhwandu vachitarisira shanduko. Asi chakazobuda hapana nechikonzero chekuti zvavaitarisira zvisi zvakazobuda zvakaita seizvozvo, nenyaya yekuti vhoti yavo yakazobiwa. Saka vechidiki mugore ra2018 vanhu vanonge vakashungurudzika kwazvo nekuremerwa zvakanyanya nekuda kwemamiriro ezvinhu. Tichipinda muna 2019 tikuona zvinhu zviwedzera kuita wesi maringe nekuti mabasa ari kuramba achishayikwa, mari iri kuramba achishayikwa, nezvimuzvitoro zvekudya nezvii zviri kuramba zvichishayikwa. Saka zvinongoramba zvichiremera vechidiki.
Mutauriri wezapo variwo mukuru wevechidiki mudunhu reUlawayo vaipitule Maposa vanoti matambudziko ange akatarisana nenyika mugore ra2018 akakonzerwa nekutadza kutungamira nyika zvakanaka kwebato reZANU PF kwemakore akawanda kubvira pakawana nyika kuzvitonga. vamapoza vanoti zvinhu munyika zvingashanda chete kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasiya hwavanoti humbimbi ndoga.
Advice kuti dai takatsirisa nyaya yelegitimacy muZimbabwe, ndiyo nyaya yekunyatsokonzerera matambudziko akawanda. Dai takatsirisa nyaya yelegitimacy togara pasi tese tova neurongwa hunoita kuti tipinde muurongwa hweutungamiri hune mandeti yevanhu. Tunyaikasa National Transitional Authority inosanganisa mapolitical parties, civil society, nezvisvondo neindustry, tobatana tese totarisa kuti tofamba sei tichienda mberi senyika. Pari zvino ZANUPF iri kutanga vamunangagwa vari kukundikana uye hapana zvavachagona kuita as long as vachiramba vachiita humbimbi ndoga hwavari kuita.
Asi mumwe wevechidiki akangozvidoma nezita rekuti Clay uyo anoti mutsigiri webato rezanupf anoti kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma mugore ra2018 ane chokwadi chekuti vamunangagwa vane chido chekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Yes, kurasho kufairi ranga rakaoma, but I believe kuti mutungamiri wedu sezvo achangopinda mukugadzwa kwake, I believe kuti gore rinouya anenge achigadzisa zvinhu.
Mudzidzisi wezvekutongwa kwematunhu nebudiriro paMidland State University uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti makakatanwa pakati pemapato maviri ezanupf neMDC ndiwo ari kukuchidzira matambudziko emunyika, vachitiwo zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano kuti matambudziko akatarisana neveruzhinji agadziriswe.
Tinoona kuti vechidiki ndivo vakabacha vachiti vamugabe ngavaindi muna November 2017. Asi kubva ipapo zvotoradza sokuti basa revechidiki rakabva ratopera ipapo, uye kuti kushushikana kwehurumende maererano neremangwana revechidiki zvakabva zvatoperawo ipapo. Nokuti kazhinji tinenge tichiti kuti vechidiki ava vaonekwa vachiita zvikuru muikonomi yenyika kana mupolitics, vanofanirwa kunge vachipiwa mukana mumabasa zvinobva kuvhuvhurwa kwemaindastri. Bati zvatinoona munyika medu ndezvekuti indastri yakavhara. Saka vechidiki vemayuthi ivavo is either vari kuita mizhonga vari kumapati kana kuti dzatovemba bva mumastriti, zvisinei nokuti vane chikoro chakawanda sei. Saka zvokwadi tinedambudziko guru ratinokumbira kuti vakuru vanotungamira nyika vave vakarichirichedza kuti vamangwana vevechidiki zvichazovei.
Zvisinei nematambudziko ange akatarisana nevechidiki muna 2018, vamwe vechidiki vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huve nani mugore ra2019. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.